manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, nyamafuvhu 28, 2019. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro muBulawayo ronzwa mangwana chikumbiro chaIshe Felix Ndiweni chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Sangano rinomirira vamwe vashandi vehurumende Apex Council rinotambira mari dzawedzerwa nehurumende asi mamwe masangano akaita seAtuz achiti kwete. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuJapan kumusangano weTokyo International Conference on African Development uyo uri kutanga mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro muBulawayo nhasi raendesa mberi kunzwikwa kwechikumbiro chaIshe Felix Nhlahla Yamangwe Ndiweni chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Justice Thompson Mabikwa vati kunzwikwa kwechikumbiro ichi kwave kuzoitwa mangwana. Izvo zvatevera chikumbiro chemuchuchisi wenyaya iyi vakuda kwashe Jarawaza ava vati vange vasati vagadzirira mhinduro kuchikumbiro chaIshe Ndiweni sezvo vakanonoka kuwana gwaro rinotsanangura zvakaitika mudare ramajistireti. Umwe Ishe Ndiweni akapiwa mutongo wekuti vagare mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mavhiki maviri apfuura. Rimwe remagweta aIshe Ndiweni muzvinafundo Welshman Ncube vati vanoda kuti zvibudiswe pachena kuti vakasangana nezvimhinga mupinyi mukuedza kuwana magwaro ezvakaitika mudare. Vati mutongi akatonga nyaya yaIshe Ndiweni amai Gladmore Mushowe vakaita mazuva akati wandei vachivimbisa kuti vanovapa magwaro aya asi vakazovapa nezuro mushure mekunge Justice Mabikwa vakomekedza kuti vavape magwaro aya. Muzvinafundo Ncube vatiwo chikumbiro chavakaita chekuti Ishe Ndiweni vabvumidzwe kubvisa mari yechibatiso chaive chechimbi chimbi zvichireva kuti chaifanirwa kubatwawo nenzira yakakodzera. Rimwe remagweta aIshe Ndiweni vadhumisani Dhuve vati Justice Mabikwa vatambira tsananguro yezvakaitika yapiwa naprofesa Ncube mudare.
Nyaya yainge ichifanira kupinda nhasi asi nenyaya yekuti tanonoka kupiwa macourt proceedings emagistrate court tazobvumirana kuti nyaya yacho ingopinda mangwana na10. Problem ndeyekuti trial magistrate anga asati apedza kucorrect overment record of proceedings azorereleasa nezuro.
Zvichakadaro mapurisa anodzivirira mhirizhonga nechitsama ange akachengetedza dare repamusoro apo pange pane vanhu vakawanda vange vachida kunzwa nyaya yaIshe Ndiweni. Mune imwewo nyaya komiti inoona nezvekufambiswa kwemashoko yanzwa kubva kune veruzhinji muBulawayo pamusoro pebhiri refreedom of information. VaDenzel Gwebu avo vanoshanda nesangano reChristian Legal Society vati maonero avo ndeyekuti sangano reZimbabwe Human Rights Commission rive iro rinoona kuti mutemo webhiri iri watevedzerwa kwete Zimbabwe Media Commission. Vatiwo nguva inopiwa mapazi akasiyana-siyana kuti ape mhinduro kune zvaanenge abvunzwa inofanirwa kuve pfupi pane mazuva 21 anotaurwa nebhiri iri. Murongi wemabasa musangano reMedia Alliance vaNigel Nyamutumbu vati sangano ravo rinoshuvira kuti bhiri iri ribvumidze kuti vanhu vaite zvikumbiro zvavo mundimi dzavanokwanisa kutaura nadzo uye kuti vasabhadhara mari pane zvinhu zvavanenge vachida kuziva.
Mutemo uri kutaura kuti information kana munhu achida zvinenge zvine mutengo is not aiwa. Information vanhu ngavangowana zivo pachena nokuti vanhu vagara vanotobhadhara matax naizvozvo donzvo rekuti vanhu vave nezivo zvino zvinofanira kunge ine hurumende touya kunyaya yemutauro bill zvariri izvozvo iri kuti zvone vanhu vanopindurwa nechirungu basi toti aiwa ka section 6 yebumbiro yemutemo wedu ino recognize mutauro 16 naizvozvo munhu anofanira kuwana information nemutauro waanonzwisisa chetatu totaurisa nyaya yenguva kuti nguva yaunotinge wakumbira zvingava kuzesa kana kungava kulocal council kana kungava kupi mutemo unoti unogona kupindurwa in 21 days kana 35 days tiri kuti aiwa mutemo ukabva wadaro zvinopa kuti dzimwene dzenguva vanhu vanonokerwe kana vanotora nhau havazokwanisa kutepfenura nhau yavo nenguva
Bhiri reFreedom of Information nderimwe remitemo mitatu ichatsiva mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act ndakamirira Studio 7 Mobulawayo ndini taura ishava
Sangano rinomirira vamwe vashandi vehurumende reApex Council ratambira zvikamu zviri pakati pemakumi mashanu kubva muzana nemakumi manomwe nematanhatu kubva muzana izvo hurumende yaisa patafura nhasi ichiti inokwanisa kuwedzera nazvo miure yevashandi vayo. Munyori musangano reApex Council vaDavid Dzatsunga vanoti zvaitwa nesangano ravo zvekutambira zvikamu izvi ndizvo zvakabva muvashandi mushure mekunge vavapira zvakanga zvakapfumbatwa nehurumende zvichitevera musangano wavakaita svondo rapera. Vadzatsunga vanoti kutambira kwavaita mari idzi hakureve kuti vachamira nhaurirano nehurumende dzekuti iwedzere mihoro yevashandi. Vanoti mushandi ari pamusoro-soro achawedzerwa muhoro nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kuchitiwo mushandi ari pasi-pasi achiwana zvikamu makumi manomwe nezvitanhatu kubva muzana. Izvo zvinoreva kuti mushandi wepasi uyu anengowotambira mari inoita RTGS $1023 pamwedzi. Asi vadzatsunga vanoti sesangano vari kuda kuti mushandi wepasi atambiriswe mari inoita RTGS $4,750 pamwedzi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei vadzatsunga vachitsanangura.
Jonga zvaitika nhasi. Ndezvekuti tazobvumirana nehurumende kuti imbobhadhara mari iyoyo inotangira pa50% to 76% on a slight scale. Zviri zvinhu zvatangobvuma pakuti vashandi vabomerwa havazvisina pokutanga. Saka mushure mekunge tadzokera kunotaura nevashandi, vashandi vati mukarega kuti timbowana dijana tinogona kutonyura chaiko nokuti zvina zvakumira zvakanaka. Saka tatinzi kuhurumende chimboti paishoma iyoyo, asi isupa chedu tichiri kungoda mari inosvika kuma 4,700. Saka tinobva kuti tirambe tichitaurirana nekusvika tasvika ikoko. Saka ndo zvabuda munhaurirano dzanhasi.
Saka hurumende yati inokwanisa kubhadhara mari idzi kubva rini?
Pamutemo mari inobhadharwa with effect from the 1st of August. Kureva kuti iko zvino sezvo vanhu vakatokora mari dzaAugust, hurumende ichaisa mari yaAugust yacho yakawedzererwa iyoyo yasara vozotangawo kubhadhara mari iyoyo yatataurirana zvakajeka kubva muna September.
Ko nyayawo yebhonasi maibatawo here? Nokuti takanzwa hurumende ichiti musangano iwoyu uchazeya mari dzichatambirwa nevashandi kwemwedzi mina yasara mugore.
Nyaya yebhonasi yakatotaurika kare, hatidi kutoimba anga nokuti inyaya yakapera. Kwatiri isu sevashandi bonus inongova kodzero, hachisi chinhu chokuti tingambototaura nezvazvo. Zvakangofanana nokuti uri baba waendesa mwana wako kuchikoro, haugoni kutozvirova dududu kuti ndaendesa mwana kuchikoro. Saka bonus tinongoziva kuti mutemo, uye hurumende yakatotaura zvayo kuti bonus regore rino riri.
Saka munotarisira kuzogara zvakare pasi rini kuti mutseketudzane nehurumende musvike pamari yamuri kuda ye4,700?
Tiri kuona zvokuti inhaurirano dzinoramba dzichiindirira mberi kuburikidza nemafambiro akaita zvinhu zveupfumi munyika, zvikuru kukwira kwezvunhu ndo kuchanyanya kuita kuti tirambe tichida kuti tirambe tiri patebho tichitaurirana kuti tione kuti tingagena zvakadini kuti takatarirana neindependence. Tina zvedu matete akapa asi tiri kungoti chibvumirano ichi chiri kutanga kubva muna August muno kusvika kupera kwegore.
Vanga vari munyori wesangano reApex Council vaDefti Dzatsunga vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti harisi kuzonyaradzwa nemari yarinoti isina zvainobatsira yabvuma kutambirwa neApex Council iyi richiti varairidzi vari kutambura zvakanyanya zvekuti mari iyi haina zvikuru zvainobatsira nazvo. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutungamiri weATUS vaObert Masaraure.
Apex Council yatora nyembe yekutengesa kodzero dzevashandi, yatora nyembe yekuwisira vashandi pasi. Hapana chisiri kuzikanwa kuti upenyu hwemushandi huri parumananzombe. Panyaya yekuti hurumende chayo yakatowedzera mitengo yezvinhu zvainoprovhaidha ne 500%. Kuti ipe vashandi vayo 76%. Kutsvinya kwemhando yepamusorosoro. Ende kutambirwa kwazvaitwa neApex Council kuratidza kuti vanhu vasina hanya neupenyu vashandi, vanhu vasina hanya nezvido zvevashandi, asi vanhu vari kungozviitira zvido zvemwoyo wavo vachinyevedzera kumirira vashandi. Isu tinoramba tichiti hurumende ngaibhadhare vashandi vayo mari yavaisivabhadhara vachishandisa interbank rate. Hapana chitsvapa mapraizes ari kutegwa achishandisa interbank rate. Zvese zvatiri kutenga mapraize ari kukwidzwa zvichatzwa nerate fuel iri kukwira. Tisu tirikungoti mari yataisitambira kana munhu aitambira 500 ngaikonvetwe neinterbank rate yobhadharwa yakadaro. Saka tinounzwa kunyunyuta nekuti kuma kwakanyanya kana tichiona vanhu vanonyedzera kunge vari kumirira vashandi vachigamuchira zvinhu zvakadaro.
Asi kana vamasaraure, imi sangano renyu rakasarudza kubuda muApex Council zvichireva kuti makaramba kuwe pasi pehumiriri hweApex Council.
Nyaya iripo ndeye kuti Apex Council ishamwari yehurumende. Chatinorambira ndechekuti Apex Council haisi pamutemo ichitarisira zvinotarisirwa nebumbiro remutemo muSection 65 yemutemo inotarisa zvevashandi. Haisi haichisiri pamutemo. Chinhu chakagadzira Apex Council hachaenderani neconstitution iripo. Zvinoreva kuti Apex Council iri illegal. Tinoramba tichivashoropodza tichiramba tichiisa puresha yekuti hurumende ngaichigadzirise mutemo nenhaurirano dzepakati pevashandi vayo nevashandi kuti dzinge dzichienderana necollective bargaining zvakapiwa mubumbiro redu remutemo muSection 65 zvisingaenderane nechisungo chakaitwa muna 1997 neSpecial Instrument 141 isingachienderane nezvavako mazuva ano.
Saka zviri kureva here kuti mucharamba kutambira zvikamu zvaaiswa patafura izvi nehurumende?
Zvavairi kuisa zvose izvo zvingangopinde muombodo dzevanhu vakazvitora. Asi kuenda mberi kwatiri kuita muchaona tichiramba tichiratidzira, ticharamba tichipopota, ticharamba tichivava kusvikira mari inotenga yapiwa mushandi kuti tiraramewo sevanhu. Tinongorivo vanhu saivo vari muhurumende vari kuzviziya zvakanaka, vachitengera mazimota anoita saanofema, vachizvaira zvindege kuti vangofamba chinhano chidoko. Isi tinongoti tinoda kuti mhuri dzedu dzisafe nenzara. Saka zvinoita kuti tirambe tine simba rekurwisa kuti vana vedu vasafe nenzara, vana vedu vasatadzoenda kuchikoro, hama dzedu dzisatadze kurapwa muzvipatara.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunhare vari kuwedza kumashandaland East neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatori venhau vakawanda muGuinea vapinda mumigwagwa yeguta reConakry vachiratidzira kusafara nekumbunyikidza kuri kuitwa makambani enhau akazvimirira munyika iyi. Izvi zvinotevera kusungwa kwevatori venhau vaviri vachipomerwa mhosva yekusvibisa vanhu vakaburitswa munhau. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vakabatana neZuro nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo muMombasa vachiona kusimuka kwengarava yakatakura mafuta anorema mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru zvemabarrels. Mafashamu emvura yabva murwizi Nile avhiringa musha weWadrami muSudan. Izvo zvapa kuti vagari vemunzvimbo iyi vabve vachitiza mafashamu emvura iyi iyo izere nemadhaka. Vatungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasvika nhasi kuJapan kumusangano wechinomwe weTokyo International Conference on African Development kana kuti TICAD 7. VaMnangagwa vari kubatana nevatungamiri vekuAfrica gumi nemumwe kusanganisira vaPaul Kagame vekuRwanda, vaMuhammadu Buhari vekuNigeria, vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa nevamwe kupinda musangano uchatanga mangwana uyu. Blessing Zulu Studio 7 anotipanya inotevera.
VaMnangagwa vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri wehurumende yeJapan vaShinzo Abe kumucheto wemusangano uyu. Ko, misangano yakadai ingabatsira nyika here kana kuti kupedzera hoko padewe retsindi? Muzvina bhizimisi uye vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda vanoti misangano iyi yakakosha zvikuru sezvo ichipa Zimbabwe mukana wekuumba hukama nedzimwe nyika mushure mekutemerwa kwayakaitwa zvirango nenyika dzakaita seAmerica, Britain nedziri mugungano reEuropean Union.
Zimbabwe yanga yava yatinoti pachirungu isolated, saka new dispensation ne Second Republic effort iripo yekuti nyika itsvage shamwari dzekutamba nadzo, kwete shamwari dzekare chete dzekuti ngatingotai look east, takanitanga pamachina chete. Aiwa, tinotaura kuti munhu wese anokwanisa kunge achibatsira.
Nyika idzi dzakatemera Zimbabwe zvirango dzichipomera mhosva yekutonga nedemo. Asi vachipindura, munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC Muzvare Gladys Hlatshwayo vanoti hazvibatsire kusiya musha uchibvira munhu achiti ari kuenda kunotsvaga madzisahwira.
Dambudziko rataita muZimbabwe nderekuti tinofarira zvakanyanya kubuda kunze, tichinonyepera vanhu kunze kuti zvinhu zvakanaka kuZimbabwe, huyai nemari dzenyu neupfumi hwenyu muise muZimbabwe. VaMnangagwa zvavanofanira kunzwisisa ndezvekuti mumba hamuna kumira zvakanaka. Tikatarisa isu zvakanga zviri kuitika mumashondo maviri apfuura, tinoona isu kuti vanhu vakanga vachirohwa, vanhu vachiabductwa, mavigilante group achishandiswa kurova zvarwa zvemuZimbabwe. Saka kana kune nyika ine lawlessness yakaita seZimbabwe, mainvestor hauyi.
VaMuponda vanoti chitsva chiri murutsoka, nekudaro hapana chakaipa kuti vaMnangagwa vamboende kune dzimwe nyika.
Ndozvino kune vamwe vanenge vachikomera kuti mukuru anyanya kubuda kunze, anenge kudii, hapana chinouya wakagara. Hapana munhu anozobva kwaari kuti zvingazori Zimbabwe kuti zvakati, rega ndinovabatsira. Aiwa, isu ndi tine machallenges, tii tinofanira kutobuda tichienda kuti tiexplaine kuti aiwa, zvakatiomera pakati. Kune zvinhu zvakawanda zvinotaurwa neZimbabwe about Zimbabwe zvisiri chokwadi, ende izvozvi zvinenge zvichida kuti mukuru akabuda kunze ikoko achinoexplaina.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanotiwo hurumende inofanira kutanga yagadzirisa mitemo inokwezva vemabhizimisi iyo isina kumira zvakanaka.
Patanga tiri kuCZI Congress of Victoria Falls, Japanese ambassador vanga variko vaine mainvestors vanga vainawo vekuJapan anga ari muno muZimbabwe. Vakataura chinhu chinokosha vachiti chinhu chinofarirwa nevanhu vanoda kuunza mari yavo muno nevekuJapan ndechekuti Zimbabwe igadzire maitiro anoita mabasa, ease of doing business muchirungu, vachiti nyaya yecorruption iri kunetsa chose, yokuti vanhu vanoda kuunza mari yavo muno vari kungokumbirwa kunzi vatise cheruviri.
Dr. Kanyenze varambawo nyaya yekuti zvirango ndizvo zviri kupa kuti nyika iite seyakageza negoka munyama.
Ini maonero angu ndeyekuti kubaya tange hama kuti vatorwa vakutye. Hapana munhu wekunze angagone kutikunda kunze kwekuti isu vari muZimbabwe tinozvikunda toga. Ndokusaka nguva yehondo zvainzi hapana mumwe anogona kutidzora mashure kunze kwedu, yainzi muchirungu none but ourselves. Ndo zvakaita kuti Zimbabwe isununguke. Yakasununguka nokuti hatina kupomera vanhu kuti kana kutarisa ivo kuti ndo vachatisunungura. Saka naizvozvo punduso yeupfumi hweZimbabwe inobva kumaZimbabwenzi, haibvi kuzvirango zvekunzoko. Zvirango zviri kunzwa nokuti hatisi kuita zvinhu zvinotarisirwa kunzi nyika yakati twasa-twasa inofanira kunge ichiita.
Asi mutedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaEnergy Mutodi vanoti zviri kutaurwa neMDC ndezvemugodzi matsuro sezvo pasina kodzero dzevanhu dziri kutyorwa.
tiri kuzoona kuti ii nema dzoga dzoga dziri kuipa ii nevanhu opposition vachitakanisa hurumende kuti igone irege kusikirwa nedzimwe nyika zvakanaka.
Muzvare Shachwayo vanoti pane humbowo hwakati tsvikiti hunoratidza kuti vanhu vari kumbunyikidzwa muZimbabwe vachiitwa kafira mberi.
Zvinotosekesa. Zvinozikanwa pasi rese kuti hurumende inombunyikidza kodzero dzevanhu. Hapana chimwe chavanotaura kunze kwekuti aiwa hatisisi tazviita.
Zimbabwe inoti iri kuda kuti Japan iibatsire pakuedza kubhadhara mari yemitero pazvikwereti kana kuti maarias. Dengendira remusangano wegore rino rakanangana nekusimudzira budiriro muAfrica kuburikidza nehumhizha kana kuti Advancing Africa's Development Through People, Technology and Innovation. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Dini Blessing Zulum.
Imwe kambani yemuSouth Africa ine marori anotakura zvinhu yamanikidzwa kugumura vatyairi vemagonyeti vanobva kuZimbabwe vanosvika zana nemakumi manomwe nevasere zvichitevera mhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Zvino hazvina kumira zvakanaka pakambani yeReinhard Transport Group iyo yanga ichinetswa nesangano revatyairi vemagonyeti muSouth Africa reAll Truck Drivers Foundation kana kuti ATDF, iro risiri kufara nekupa basa vatyairi vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mukambani yeReinhard Transport Group vaHouston Macmillan vaudza ATDF kuti vave kudzinga pabasa vatyairi vekunze vanosvika zana nemakumi manomwe nevasere. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevakuru vekambani iyi kuti sei yabvuma kuita zvido zveATDF. Kubviswa pabasa kwevatyairi ava kunoteera kurohwa zvakaipisisa nekushungurudzwa kwevatyairi vanobva kuZimbabwe nevanhu vanofungidzirwa kuti inhengo dzesangano revatyairi vemarori vemunyika umu vachipomerwa mhosva yekutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa. Taura akamirira vamwe vachairi ava vaRight Moyo vaudza Studio 7 kuti vachairi vakawanda vachiri kushungurudzwa nevanhu vanozviti inhengo dzeATDF.
Tiri kusangana nedambudziko zvikuru rekushungurudzwa mukati memigwagwa nemukati menzvimbo dzatinoseenzera nemukati mekurarama. Tinodaidzwa nemazita akasiyana-siyana nevakomana vemuno muSouth Africa vanozviedza kuti ndeveATDF. But hatichanyatsonzwisisa manje kuti ndivo here kana kuti chii. But chatiri kuona zvizhinji ndechekuti pakati pedu nevamwe vatinoshanda navo vari pamabasa ndo vari kuronga nhaurwa idzi nevamwe vanhu vari kunze vanenge vatisingashandi navo pano vachivatengera doro kuti vave vatishungurudze.
Vaenderera mberi vachiti vamwe vavo vakapambwa pamakambani avanoshandira vachiendeswa kunzvimbo yavasingazivi uko vakanoshungurudzwa nekurohwa zvakaipisisa.
Tina vakomana vakarohwa netsvimbo kanga vachishungurudzwa pakati pousiku vachidigwa mvura ari mumakomo. Tina vakomana vakabuda vachitiza musiku. Inzvimbo dzine mamaini inzvimbo dziri dangerous kuti munhu anga achimhanya mukati merima achitsvaga kubetsereka kana kutsvaga pekuvanda. Asi zvese izvozvo hurumende yakangonyarara. Ndiro dambudziko guru ratiri kusangana naro munyika ino yejoni. Tiri vanhu vari kushanda zviri pamutemo ane mapepa ane magwara takapiwa nehurumende. Patiri kushamisika kuti vanhu vanongobva kwavabva vosvika kungukudza kuti hamuna mapepa kandoyai pano tiri vechiyechi. Vanhu vari kubigwa mafoni. Tine vakomana vakatobigwa magasi mushure mekunge vashungurudzi vavatiza. Magasi akakumbiwa mudzimota nemachira nezvese zvakasiyana-siyana. Saka uhu hwaahumbavha hausisiri huti organization yekuita zvivo. Hwaahumbavha hwekuti vakutora advantage yekuti vakomana ava vanenge vasina zvombo vakasvika vakatimbunyikidza. Vakomana vachawana mukana wokutiza.
Vamoyo vanoti kune imwewo kambani uko vatyairi vakapambwa nevanhu vaive nezvombo zvinosanganisira pfuti, tsvimbo, mapfumo pamwe nematemo.
Chiitiko chakaitika musi wechishanu ichi chakaitika pakambani makambani anevanhu vekunze vanoshanda imomo. Pakauya vakomana pakaende munguva dzeusiku vakafosa vakomana kuti dhiraivha imuende kutruck stop. Vakomana vakadhiraivha vakaenda kutruck stop but vanhu vakanga vachivafosa vakanga vane zvombo zvinosanganisira pfuti netsvimbo uchinyatsotoona kuti vanhu ava vakadhakwa ende havasi vanhu vekuti vanganga ane license rekudhiraivha but vanhu vanenge vapiwa mari yekuti vaite izvozvo ende ndofunga vakazviita musi uyu vachiziva kuti ndo musi unotambira vazhinji pamakambani edu atinoshanda.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi asi munyori mukuru musangano reSADC Truck Drivers Association iro rinomiririra kodzero dzevashayiri vose vari mudunhu reSADC vaEdward Muchatuta vanoti izvi zvakaitika ivo nevamwe vatungamiriri vesangano ravo vari pakati pekuita hurukuro dzekutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nevashayiri.
Friends, takaenda kumusangano watakasangana naamtawe Home Affairs muSouth Africa. Akatitambira mune zvakanaka tikataura zvese zvatinosangana sematambudziko atinosangana zvichisanganisira matambudziko anosangana nematruck drivers. Akatipa advice, akataura kuti no kusaidi rake kuministiri yake hakuna kana any problem especially pamatruck drivers. Tambudziko riri kuministiri yetransport neyelabor. Akatipa advice kuti sanganai na minister wetransport
vamuchatuta vanoti sangano ravo richasangana negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu muSouth Africa vaafikile Mbalula mwedzi unotevera. Vamuchatuta vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira marori kuti zvive pamusangano uchaitwa nemusi wemugovera uyo uchazeya matambudziko evashayiri. Sangano reHuman Rights Watch rinoti pane vanhu mazana maviri vazhinji vavo vari vatyairi vekune dzimwe nyika vafa mumhirizhonga iyi yakaitika muSouth Africa kubva muna kurume 2018. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington paFacebook page redu reVOA Shona. Tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu veFacebook page redu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Zini Rose Jangwe takabva kuZimbabwe namemangongwende to come and celebrate with terrorized trends. Tiri kufara kuti sisi as women of Zimbabwe we've been recognized in New York, right in Manhattan, and this is an awesome occasion. And we are so proud of Tererai Manokuma Tau, which Awe Akunoko and is being recognized in a foreign country. This is an awesome event for everyone and for every Zimbabwe woman. Thank you so much.
Chakam Gwenya is my name. I'm a pastor for the Salvation Army right here in New York. Fara kwandirikuita kunoshamisa and handitomboziva kuti ndotsanangura ndechiri chii. Dr. Tererai trend vaita zvinoshamisa zvisakamboitika. Hapana munhu wekuZimbabwe akamboiswa chikapu chayake kuNew York kudai. Izvo hazvizvinhu zvekutamba nazvo izvi zvati kuitika panapa ii kuti Dr. Tererai trend vaiswe chikapu chayavo muNew York. Amai ava nyaya dzavo dzese hadzisi dzavo dzidzega. Hatisi nyaya dzekungotaura pasi pavo dzega, inyaya dzekubatsira vanhu, inyaya dzekufunga pakuitira zvinhu vamwe vanhu. Pane vana vari kuenda kuyunivhesiti pamusoro paamai vavo, so tinotenda pamusoro pavo. So kufungawo vamwe kunyanya sei ngatikumbirawo vanhu vehurumende, vatungamiri vekuZimbabwe, chimbofungaiwo vamwe, chimbofungaiwo nherera.
Kubva kuZimbabwe. Charamu dzinonzi Muzvare Nyamweda. Zvino ndipa manyawi nekuti ndakamuziva asati ane mbiri asi anombondisiya kusvika ane mbiri kudai, uye zvino tipa kusunungurira kwevana vasikana kuti vanongonemukana wakaenzana nevakomana. Ari kunyanya kubata ari kuhurungwe semunhu paakabarirwa iye akadzidza ikoko, akaona matambudziko ese ikoko. Ari kubatira zvikoro nekusimudzira vana vasikana nevana vakomana vanenge vachishayirwa mari dzekuenda kuchikoro kusvika pauniversity level.
Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Musakangano wachirongwa cheThe Connection na 8 PM apo tiri kutaura nemutori wenhau wechidiki Leopold Munhende uyo akasungwa svondo rapera ari pabasa akazoregedzwa mushure mekunge magweta ake apindira. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Dare repamusoro muBulawayo rinonzwa mangwana chikumbiro chaIshe Felix Ndiweni chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinotambira mari dzawedzerwa nehurumende. tabatasuka kumagume chirongwa chedu anekuonika yane mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda baku vi.